vachitaura kuzviuru nezviuru zvevanhu vaungana muGaza Stadium kuchipinga vachamisa vati Zeki inofanirwa kusiyana nedanho rekuvhotisa mapurisa nemauto mumakamba avanogara sezvo izvi zvichipa mukana wokuti sarudzo dziite mutauro. Vachamisa vati maitiro eZeki ndiwo avanonotsa kumusangano wavo nhasi nekuda kwenyaya dzavange vachigadzirisa nekomisheni iyi dzine chekuita nesarudzo.
Kuti kana zvaibata zvayo inozviwisira muzano pia. Saka tuda kuitanda madimoni wayo, dimoni rezanu pf, yokuti kana tichita sarudzo toda referee ari independent, toda munhu anonga akamira ari munhu wemunhu wese, kwete zvekuti vanoita kuti ndiri wekwaGarwe isu hatiere Garwe. Saka taachimbonetsana netiri kunetsana takataura kuti kana isati yagadziriswa nyaya haibviwe muZimbabwe. Isu hamusimi varidzi venyika, nyika ndeyevanhu, isu tichitungamirira zvido zvevanhu. Saka ndine urombo nekuti nonokei asi kuita kuti zvinhu zvifambe. Saka tinoda kutenda ichipinge maraka dzarudo mutape. Tinobonga maningi, tinobonga ndoda, tinobonga.
Vachamisa vati mapurisa nemauto vanovhota vachishandisa poso kwete kuti vavhotere mumakamba avanoshandira kugara. Vatiwo kuvhota kwemauto nemapurisa kunofanirwa kuitwa nenzira yakajeka mapato achizviona kwete kuita izvi muchivande. Vachamisa avo vari kukukwidza musarudzo yemutungamiriri wenyika vanoti kana vakunda vachatora matanho anonakira munhu wese muzvipatara mine mishonga yakakwana, vashandi vehurumende vachitambira mari nechiremera, mapasipoti nemamwe magwaro zvichiwanikwa mumatunhu ose. Sachigaro weMDCT mudunhu reManicaland vaDavid Chimini vakurudzira vatsigiri vebato ravo kuti vatsigire vakasarudzwa kumirira bato musarudzo.
Atinenge tapuwa ndiwo atinenge tichisapota kuti tidzise ZANU PF. Chechipiri ndinoda kuti saprovincial chairman, hatidi kuina mumaMP chete, toda kuina macancellors ose. Zvichireva izvo kuti tinowina kana tiri kushanda takabatana.
Muzvare Sifiso Stole mwanasikana wevaimbove mutungamiriri weZanundonga muchakabvunda vaningi Stole avo vari kukwikwidza kumusika vanhu vakamirira MDC Alliance vanoti vanoda kusimudzira pakasiyiwa nababa vavo munyaya dzezvematongerwo enyika.
Ndakaona kuti baba havana kukwanisa kuita zvavanga vachida kuita, saka ndo zvakandisunda kuti tipinde imomo.
Vachamisa vaita mimwe misangano kunedziwa kuChimanimani West mangwana vachange vari kumutasa uye nemugovera vachange vari mamutare musakubva stadium. Ndakamirira Studio 7 kuchipinge, ndini Lweda Moyo.